Vaimbova chipangamazano chemutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai panguva yehurumende yemubatanidzwa uye vari nyanzvi nyaya dzemitemo Dr. Alex Magaisa vashaya vari kuBritain nhasi. Vanonzi vange vachirwara nechirwere chemwoyo uye vashayika kuchipatara cheMargate Hospital mangwanani anhasi. VaMagaisa vaigara vachitaura zvakanyanya muzvirongwa zvedu zveStudio 7. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati Dr. Magaisa vaive denhero ruzivo asi vafa vasina kuona Zimbabwe itsva yavaishuvira. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku.
Kana tichiti arasikirwa akarasikirwa zveshuwa, munhu wekuti nyika inei kune magenerations, munhu andinoti pamakore tenge tine makore anopfuura magumi kwaari. Saka unenge uchifunga kuti kufa yotanga isu iye wozotera. Ndiye munhu wakafunga kuti panenge pasina ana Profesa Maduku nevamwe tinenge taane vanhu vakafanana naProfesa Magaisa. Ndiri kuzvitaurira panyaya yekuti muchirungu vanoti succession. Paya pataiona vanhu vangoti vakati zibumbiro remutemo vanongoti vaMaduku. Asi ndaani tichingoona manje kuti pane umwe munhu anozokwanisa kuti kana munhu asingati vaMaduku achida zvibumbiro remutemo anoenda kuna vaMagaisa.
Mumiriri weHwange Central mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaDaniel Molokela vati vonyika yarasikirwa negamba.
VaMagaisa vanga vari gamba renyika, munhu aita nyika yake ingati muchirungu anga ari nationalist of patriot. Ndakatanga kumuziva ndichiri student ndichiri mudzidzi kuUniversity of Zimbabwe 1995 iye anga ari second year ndiri first year kulaw school. Munhu aifarira zvinhu zvepolitics achiri kuUniversity.
Gweta uye vari munyarikani weAfrican Union pakurwira kodzero dzevanasikana amai Nyara dzai Gumbonzvanda vatiwo vashushikana zvikuru nerufu urwu.
Chekutanga chashopeka was unexpected. Tarwadziva zvakanyanyisa mukoma Alex Magaisa. I never met him in individual in life personally. But pakushanda mabasa tiri pamwe chete vaive munhu ari respectful ane shungu nekusimudzira nyika yavo.
Dr. Magaisa vainge vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain. Vaizivikanwa nekunyora zvinenge zvichiitika munyika padandemutande reTwitter nemugoera wega wega kana kuti The Big Saturday Read.